Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 19, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inozivisa mazita evanhu vose 24 vakafa mutsaona yemumugodhi kubattlefields kukadoma. Mutumbi wemunyori ane mukurumbira pasi rose Dr. Charles Mungoshi waradzikwa nhasi kumanyene kuchivhu mudunhu remashonaland east. Mutumbi wevaimboisa chigaro webato reZANU-PF muguta reBulawayo, vaCalistus Ndlovu, wasvika muBulawayo nhasi uchibva kuSouth Africa uko kwavakashayikira vari svondo rapfuura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa mazita evanhu vose 24 vakafa mutsaona yemumugodhi kubattlefields kukadoma mushure mekunge mvura yapinda migodhi miviri usiku hwechipiri svondo rapfuura. Gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo avashanyira nzvimbo iyi vazivisa kuti hurumende inofunga kuti yakwanisa kuburitsa vanhu vose 32 vapenyu nevakafa vaive mumugodhi weJongwe Cooperative Mine, vachitiwo panofungidzirwa kuti mune mumwe mugodhi weCricket number 3 mine munogona kunge muine vanhu vana vangadai vakavharirwa. Izvi zvinouya panguva iyo sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches raita munamato mukadoma nhasi wekurangarira vakashaya mutsaona iyi pamwe nekunyaradzana nehama neshamwari dzevakashaya nevakapona mutsaona iyi. Sangano reZimbabwe Council of Churches ranga richibatsirana nemamwe mapoka ari kuita basa rekutsvaga vanhu pasi pemigodhi iyi kubva paitika tsaona iyi. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri vafamba ingirande vanoti zvinonetsa kuti vanhu vatambire kuti migodhi miviri iyi ingadai yaingove nevanhu 36 chete panguva yakaitika tsaona iyi. Tabata vangirande takatanga nekuvabvunza kuti munamato wavo wafamba sei.
Tiri pakati pokuchema uye tiri kukanyika kuti ticheme nemhuri dzarasikirwa nevanakomana vazhinji uye tine vamwe vatiri pasi. Nokudaro nhasi kereke tanyaradza nawo nemhuri tikarangaridzawo nyika kuti chimiro ichi chekutiri kuramba tichirasikirwa nevanakomana vedu mugodhi nemunzira vachitizira kuenda kuSouth Africa nedzimwe tsaona dzeurombo tiri kufanira kumira, tiri kufanira kugarisana senyika titaurirane kuti tisadzokere pachidanho chakadai seichi kuti mhuri dziri mukati mokuchema zvinopisa tsitsi mukoma wangu nechiitiko ichocho.
Tinonzwawo kuti Zimbabwe Council of Churches yanga ingori panzvimbo yakaitikira tsaona idzi kubva pangozi ikanawo ndo zvaitika. Makatodzwa kuti mabasa apiwa mamuchiita kubva ipapo kusvika pari nhasi?
Riri basa guru ranga ririkunyaradzana nevakomana vari kweikoko. Vazhinji vacho vari mukudumbirwa kunotyisa vachirangarira vamwe vavo vachiri pasi. Zvakare tangachibatidzanawo nana Civil Protection Unit nehurumende neutungamiri hwemudunhu iroro kukadoma kuedza kuwana mazano nerubatsiro kuti tikwanise kuita zvatingaite kuti vana vaburiswe uye kuti mhuri dzinyaradzwe uyewo zvakare kuti vanhu vavigwewo zvakanaka.
Tanzwa gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachitaura vachita vanofungidzira kuti vanhu vakanga vari pasi pemugodhi vangangodai vari 32 vachiti ndo nhamba yavakapiwawo pamwe chete nemazita avakapiwa zviri kubva zvaenderana pane mumwe mugodhi kumwe uko vachiti kungangodaro kuchine vana vasati vawanikwa. Muri kuwirira nawo here neuwandu ihwohwo?
Pari kunetsa mukoma wangu taura chokwadi. Ndingari yekuti vana vanga vari pasi ipapo. Pane pamwe panga pachifungidzira kuti vana ava vanopfuura 70. Saka nhau dzemanhamba dziri kunetsa panguva ino. Pachandingangodangotaura ndichekudai mukoma wangu kuti nyika takanonoka kuti tipindire nyaya iyi rufu rwevana varombo. Pakatora mazuva akawandisa pasati papindwa pasi kuti tiedze kubatsira vana ava. Iye betsero yacho yakabuda iri kuratidza kuti nyika yedu neurombo hunotyisa nokuda kwekuti equipment nezvimwewo zvingadai zvanga zviri panzvimbo kuti tikasike tabatsira vana ava hazvina kunge zviripo. Nokudaro takarasikirwa nevamwe vana pamwe dastaigona kunge pakaponeswawo vamwe. Dino nyika yakapindira nokukasika uye nemutoo unoratidza kurevesa kuti tine hanya nevana ivavo vari kuedza kuti vararame munyika yakaoma.
Zvii zvamungataurawo kuitira kuti mune ramangwana tsaona dzakadai dzinge dzisingazosangana zvakare nenyika?
Mukurukoza, Hwindi, Venda, vana veZimbabwe vari kuedza kuti vararame nokuraramisa mhuri. Nyika tikuramba chingoikurudzira kuti ngapagarisanwe pasi titarise nyaya yegovero reupfumi hwedu tigoverane upfumi zvakanaka kuitira kuti vanhu vasatore matano akaita seakatorwa nevana varakadhikara ekuti vapinde pasi vasina zvikwanisiro zvakakwana.
Vanga vari vanoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Council of Churches vafamba ingirande vari parunare nestudio 7. Mutumbi wemunyori anemukurumbira pasi rose Dr. Charles Mungoshi waradzikwa nhasi kumanyene kuchivhu mudunhu remashonaland East. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura vakamirira hurumende pakuradzikwa kwaDr. Mungoshi, mutevedzeri wegurukota rezvemitambo, tsika nemagariro evanhu muzvari yeukai Simba neGavi, vati vaMungoshi igamba renyika nepasi rose.
Vanhu vakaita sana baba vaMungoshi ari magamba manzova moyo vachitaura kuti nezuro pane akavaudza kuti magamba haana mateki. Ndini ndakavadaro nezuro, ndini ndakavati magamba magamba haana mazita, hakuna hero number 1 na hero number 2, malegends malegends. Vanoita zvakanaka vanoita zvakanaka, hazvina mupatsanuro. Kune vanoita zvakanaka mukugarisana nevamwe. Kune vanoita zvakanaka mukutamba nevamwe. Kune vanoita zvakanaka mukufamba nevamwe. Vose ivavo magamba. Umwe neumwe akamira ipapo rinenge richingova gamba. Kune magamba ezvematongerwo enyika, magamba oiwayo. Kune magamba ekuimba akaita sana baba vamuchikudzi vatakaradzikayo mwedzi uno uchangopfuura. Kune magamba zve akaita sana vaMungoshi akapa dzidziso.
Muzvari Simba neGavi vati gamba riri kunyorwa kuti gamba asi mabasa emunhu akanaka semabasa avaMungoshi ndiwo anoita kuti munhu aitwe gamba. Muzvari Simba neGavi vati munhu wese akamboenda kuchikoro akambosangana nerimwe remabhuku akanyorwa naDr. Mungoshi.
Ini ndauya nhasi ndakamirira vehurumende, asi zvakadarozve sekutaura kwamboita baba vabva pano vanga vakamirira vanyori, hakuna akakura munyika ino yeZimbabwe anokwanisa kusimuka pachita chevanhu achiti haana kumbovhera akasangana nezvinyorwa zvababa Charles Mungoshi. Tese takapfuura nemuzvikoro takaverenga zvinyorwa zvavo. Vaisa nyora chirungu chete.
Vachitaura vakamirira vanyori, munyora nemukurumbira vamusaemure zimunya vati munhu akamboenda kuchikoro wese anofanirwa kunge akamboverenga rimwe remabhuku avaMungoshi, izvo zvinoratidza udzamu hwakaita zvinyorwa zvavo.
Hapana akazvarwa 1975 achiita chikoro chinosvika kuyunivhesiti asina kumbosangana nevanyorwa ivava, nekuti isusu takazvitanga kuti tichiita zvinhu zvedu zvinotipa chimiro zvine ukama netsika dzedu nehistori yedu, rugano rwenyika yedu, rweunhu hwedu kuparadzika kwakaita nekushushidzika kwakatakaita kusvika patiri yezvino izvi. Nanhasi vese vanonzi vanoticha chirungu munyika muno hapana asina kumbodzidza mabhuku aCharles Mungoshi. Ndomberere ivo
vataura vakamirira mhuri yekwamungoshi vadavid mungoshi vati chimwe chinhu chisingazivi vanhu vakawanda ndechekuti dr Charles Mungoshi vaive munhu aiverenga zvikuru. Vatiwo kuti munhu ave munyori ane mukurumbira anofanirwa kunge achiverenga zvakanyanya.
Onyora achifunga kuti anyora, asi kunyora hakurevi kungobharabhadza kunyora papeji, pane zvizhinji zvinoenda ipapo. My brother Charles was what in English can be described as an avid reader. And the lesson from that is that you cannot be a writer unless you are a reader. Kana uchida kuve munyori, unofanira kunge uchiverenga futi mabhuku akanyorwa nevamwe uchinzwa pfungwa dzavainadzo.
Mwanasikana wemufi Tsitsi ataura nezvekurwara kwakaita baba vake.
The first time Daddy Baba karwara, tanga tiri tega kumba. Inini, Charles, Nanyasha, Daddy vakaenda ku toilet. Ndobva vadona ikoko, varimo. Saka isi hatina kuziya. Ndakatorara, ndakatanga kunzwa funny noise, sound.
Kunyange hazvo sangano reNational Arts Council rakanga rakumbira hurumende kuti ipe Dr. Mungoshi chiremerera chegamba renyika, izvo hazvina kuitika. Dr. Mungoshi vakanyora mabhuku akawanda ari kushandiswa munyaya dzedzidzo uye mamwe acho akawana mibayiro yemuAfrica nemuCommonwealth. Mungoshi asiya mudzimai Jesesi, vana vana nevazukuru vanomwe. Ndakamirira Studio 7 kumanyene Chivhu, ndini Ata Chiguriwa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutumbi vaimbova sachigaro webato reZANU PF muguta reBulawayo vaKalista Sindlovu vasvika muBulawayo nhasi uchibva kuSouth Africa uko kwavakashayikira svondo rapfuura. VaNdlovu vanonzi vakafa nechirwere chegomarara uye vacharadzikwa kumarinda emagamba enyika kuHeroes Acre muHarare nemusi wemugovera. Nhasi mutumbi waVaNdlovu ucharara kumba kwavo kuKumalo wozoendeswa kumusha kwavo kuBrunenburg mudunhu reMatabeleland South mangwana. VaNdlovu vakaberekerwa kuPlumtree muna 1936 uye vakambove nhengo yemapato anoti National Democratic Party neZapu. Vakazobuda muZapu vachienda kubato reZANU PF nyika ichangowana rusununguko vachiti Zapu raiva dhonge rakafa. Gurukota redunhu reBulawayo amai Judith Ncube vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaVaNdlovu.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe anorarama nekutengesa michero muKhartoum guta guru reSudan afa mushure mekumedza utsi wezvombo zvinokachidza wanga wakandwa nemapurisa kune vanhu vanga vachiratidzira. Uwandu hwenhengo dzebato reDemocratic Party dziri kuda kukwikwidzana nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump musarudzo yemutungamiri wenyika wawedzera nhasi mushure mekuziviswa kwaitwa naSenator Bernie Sanders kuti vari kupindawo mumujaho. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya mangwana vari kutarisirwa kuburitsa gwaro remashandiro avanotarisira kuti nyaya dzemari munyika dzichange dzichiita kana kuti monetary policy statement. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti gwaro raDr. Mangudya rinofanirwa kuratidza gwara rekutevera mari yenyika isati yadzoswa kuti itsive yekunze kwenyika iri kushanda pari zvino. Nyanzvi idzi dzinoti nguva yekudzora dhora reZimbabwe haisati yasvika. Mumwe wenyanzvi idzi ndi inyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya avanoti nguva yekuti dhora remuZimbabwe ridzoswe haisati yasvika. VaGwanyanya vanoti Zimbabwe inofanira kushandisa mari yekunze pari zvino uye hurumende inofanirwa kusapindira mubasa reReserve Bank of Zimbabwe sezvo zvematongerwo enyika zvisingagone kutungamira mashandiro anoita mabhanga. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navaGwanyanya kuti tinzwe maonero avo.
Ndinotarisira inini kuti nyaya dzemari yemuno munyika dzigadziriswe ndodzanyanya kunesa panguva ino. Saka ndochokutanga chakosha ichocho chinotariswa nechikamu chezvekushandiswa kwezvemari zvichabudiswa panyaya yemonetary policy. Chechipiri chandinotarisira ndechekuti nyaya dzegejegeje dziya dzekuti exchange rate ye1:1 ndo dzimwe dzanga dzanesa nekuti haichashandi exchange rate iyoyo. Tinotarisira kuti pachauya neimwe exchange rate ichaitwa, pachava nechimiro chekugadzirisa ipapo.
Muri kutarisira kuti vangaunza dhora remuZimbabwe here?
Haisi nguva yakafanira yekuti mari ichinyika iunze mari yayo yeZimdola panguva ino, kwete izvozvo handipfungi zvichabuda. Asi zvichabuda zvandinofungira isu ndezvekuti chirongwa chatiri kufamba nacho chekushandisa mari dzekunze dzakasiyana ticharamba tichifamba nacho. Asi mari dzedu iyoyo chirongwa ichocho chinoda futi kungopesvedzerwa chete kuti chive chakakonenzverwa, chinenge chaakuti zvimwe zvakushotesa mari munyika zvokuti exchange rate yacho inoita kuti mari isawanikwa. Asi basa ravaMangudya rinonetsera chinhu chimwe chete, nekuti harina kuzvimiririra richizobata ravo. Rinovimba zvakanyanya chaizvo chaizvo nezvinoitwa kuhurumende ukowo, kuhomwe yenyika, kutreasury. Nyangwe vaMangudya vakanzi vanogona basa zvakadii, havasi vakapabuda, havasi vakaita mari yakadzikama. Mari haisi yakadzikama pane zvakadaro. Saka nhasi tafara isu chinhu chimwe, nekuti pavane kubatsirana nokunzwisisana navamutiri mumwe kuti dambudziko rinotangira kuhurumende. Saka pekutanga ngatirwisane nenyaya yokuprindwa yekudhindwa kwemari. Saka ipapo ndaona vamutiri mumwe vagona kumira zvakasimba, nokuti tikatarisa kubva mwedzi waOktobha kusvika nhasi uno hakuna matbs akamboprindwa. Hongu chimiro chenyika hachisati chanaka, asi tikaramba takadaro tinogona kufambisa nyika zvakanaka. Saka ndinovimba vacharamba vakadaro, nekuti vakaramba vakadarozve vaMangudya basa ravo rinobva ranyorova.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi pamwe nezvemari uye vachishanda nePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya vari parunare muHarare natanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti havasi kufara nemashandiro ari kuitwa nemabhanga emunyika vachiti mabhanga haasi kupiwa mukana wekuita mabasa avo akasununguka. VaNgwenya vaita hurukuro naTanonoka Wande weStudio 7 pamusoro penyaya iyi.
Chokutanga ndechekuti takadzokora nyaya yenhingi yemari yacho kuti mari ichashandiswa. Maboard note anenge ari kwiri kana kuti taakudzokera ku2009 kushandisa maUS dollar chete nekuti ndo zvakanyanya kuparadza upfumi hwenyika kupokana nekupikisana kuri pakati kwebond note neUS dollar. Ndo zvatakanyatsotarisira izvozvo izvi.
Zvamunoda kuti chiitwe ipapa apa chii?
Isusu sevanhu vanoongorora nezveupfumi hatisi kuti bhondi ngaribviswe. Togona kenge tingoti yedu ngakuve nemari yemuno nokuti yagara iri mumabhondi. Asi ngakuve nekubvuma kuri muhurumende kuti US dollar rine udzamu kudarika bhondi. Yoita yatingati muchirungu floating market rate kuita kuti musika wakavhurika wega pamusika unge uriwo unotaura kuti mabhondi anotengwa nemahisa mangani. Ndo zvatingangoti zvingangoitwapo panguva dzinoidzi.
Chimwe chamunotarisira kuti chingataurwa kana kuti chamunoda kuti chitaurwe chiitwe chii?
Mashandiro anoita mabhengi edu kunzi macommercial bank ngange achishanda akazviaega uye vange vakabata mari dzinokwanisa kuti vanhu vange vachishandisa nekuti kana reserve rate yacho yakanyanya kukuita shoma mabhenki haakwanisi kutengeredza mari yekuti isusu kana chida kuvaka dzimba chida kuekisida dzimba chida kutenga mota haya pete chida kuvhura zvikweredi zvembatya tinge chitotora mari tikuti isusu ngavapfudzirwe kuti mari dzavakachengetedza maturo avo dzinge dzakawanda kuti tinge tinokwanisa kutora mari isu mumabhenki edu macommercial bank.
Kana makatasa basa riri kuitwa navamangudla munogutsikana nezvavari kuita here?
Ava vatingati pane basa ravanoita nokuti chiri kuti chokutanga ndechekuti hurumende yezanupf yakanyanya kudzika midzi muinstitution yereserve bank. Saka kuzvimirira kwega kweindependence yereserve bank ndokusipo. And chinhu chipiri ndechekuti kana nyika ichishandisa mari yekunze maus dollar haikwanisi kunge reserve bank inge ine independence nokuti havana yanonotsainorich havakwanisi kuprinta mari. Saka ndo zvinoita kuti titi isusu basa rava manyangudya nderingonge vachingoprinta mari vachingopa matreasury bills vachivhurira hurumende kuti itore zvikweredi nemaus dollars harisi basa kwaro. Ndo pavari kutadza ende havazvikwanise kusvikira zanupf yabvuma kuti reserve bank yakazvimirira yega.
Nyanzvi mune zveupfumi vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Dare reConstitutional Court nhasi rapa mutongo wekurambidza bazi remuchuchisi mukuru wehurumende reNational Prosecuting Authority kushandisa vechiuto kana mapurisa sevachuchisi mubazi iri sezviri kuitika pari zvino rechiti izvi hazvienderane nebumbiro remutemo wenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Utongo uyu waturwa zvichitevera nyaya yakakwidzwa nesangano reZimbabwe Law Officers Association pamwe nevaimbove muchuchusi vaDerek Charamba makore mashanu apfuura. Mumutongo wavo watsindirwa nevamwe vatongi vese vedare iri, Justice Antonia Guvava vati kupinza vachuchusi vechiuto kana vanobva kuZimbabwe Republic Police kunopokana neSection 208 subsection 4. Pavakakwidza nyaya yavo kudare, vaCharamba nevamwe vavo vakati mapurisa nemauto haafaniri kushanda sevachuchusi munyika ine utongi hwejekerere. Justice Kuvava vapa National Prosecuting Authority makore maviri kuti imise basa vachuchusi vechipurisa nechiuto. VaCharamba vaudza Studio 7 kuti mutongo uyu unoenderana nezvavagara vachitaura kuti pari kutyorwa mutemo.
Dare raona maonero atakaitwa kuti mapurisa nemasoja nemagadjeri ngavadzokere kwavanoshandira vasakaenda mumatare dzemhosva. changuzo chiti pati inye kuti 24 months waso puwa zaka wandisa. Ewa enda joro mangwana kwezi judgment yane 5 years yaka miri.
Gwetara wacharamba ni vamwe wavo batu ndira ibata sara batu kunyange hazu vanu wavange vachimiri rabasiri kufara. Nenye kuti NPA yapiwa wa makure maviri kuti imise basa mautone mapurisa. Vanu unase kuti darilato radano iri kutirisa kangani sebasa mumashandro ematare umomununzi mune mapurisa ni mautu wakawanda ariku shanda seva chuchusi. Mune mwonyaya dare rema kurukota nasira tambira waro wekusandura mtemo we Public Order and Security Act kutu uyendra nene bumbiro remtemo vashitaura ni watorive na umushuru mamusangano uyu gurukota rezwe kuburisu wako mashoko ama imonika mtrangwa vati pave kuzonyoru wa mtemo mutra we maintenance of peace and order bill gurukota rezwe mtemo vazi yambi ziyambi vati imwe shanduko yawe kuya ndiye kutikana mautu wakabatira mapurisa pa mirijonga mutunga miri wenyika anosungiru wakuno tsanangura kuparamende mukatime mazuwa manomwe dare iriratambira waro wema bill e freedom of information bill ne protection of personal information bill ayo ariku uya mshure mekuparadzwa kwemtemo we access to information and protection of privacy act kana kuti aipa amai mutsvangwa vatiwo dare ravo razeya nyaya dzakawanda dzinosanganisira kuti company ye Liquid Telecoms ichange yayo kupamukana kuvadzidzi vezvikoro zvepamusoro munyika kuti vaende pamadande mutande avanoda pachena pamwe nekuvakwa kwechikoro chevarapi ku National University of Science and Technology Bulawayo ne Bange BC. Ndakamirira Studio 7 Harare, Dini Godwin Manguja.
Tomboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 kuti tinzwe zviri kuitika mu social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika munyaya dzezvematongerwo enyika.
Taura na mukoma justice utete ndiripa F4 flags ukadoma arega nditange ne monetary policy ichange ichiparurwa muzvara mangwana iyi takatarisa mutemo we RBZ Act chapter 22 pa 15 monetary policy inotaura kuti inofanira kupuhwa katu pagore zvireva kuti takanga takatarisira kuti gavana vachatipa policy iyoyo kutanga kwa February acha sina kunge zvichitika then paivane pakavane silent yakanyanya then takunzwa kuti vakutipa mangwana mushure mekunge tichinzwa makuwa zvakare kuti pangangodai pachida kuunzwa semudhola zviri zvozunzwa ndinopa maonero angu zvangu zvandinopikisa zvakanyanya nekuti pakaunzwa mabond notaya zvinzi maifendizi ex-fordisendizi ikazopedzisira zvayo yaamari yakaunza kutambura kwakanyanya muzvarwa zvezimbabwe nanhasi tiri kutambura nekunyaya yechi yemabhondi wayo nekuti bhondi rakaiswa karichida kuti rimedze mayusa anga ari musystem akabva anyangarika zvakare tobva tanzwa futi makuhwa ekuti vada kuunza semudhola ndiona tichange kuwedzera munyu paronda ragara riripo dai tangomedzawo pride takwanisa kushandisa rand
ini ndinonzi John Murirani pari zvino ndiri kufona ndiri kuheathcliff Harare aiwa zvino hazvinombomira mushe kwese nyaya iri kutonyanyonesa inhau kunyanya yemabasa nekuti mari dzacho hadzisi kutombobatika
ehe
amari munyika yaisi kutombobatika ukatonzwa ari kutotaura kuti ari kutobata mari ndofunga ane chigaro kuofisi yezanopiefu izvi aiwa mari chaiyo kune munhu asina chigaro ikoko kaisi kuwanika inotowanika kune vanhu vanotodya nangagwa vamwe
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazi wai muri Zimbabwe ini ndini Mike Hove ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki The Connection nenguva dza 8 PM. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa zvingaitwe nevechidiki panyaya dzebudiriro kumaruwa. Kana muchida kupinda muchirongwa titumirei nhamba dzenhare dzenyu muchishandisa WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Munogona kutibata papeji redu reFacebook reVOA Shona kuitira kutigokufonderai. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Sezvonguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inozivisa mazita evanhu vose 24 vakafa mutsaona yemugodhi kubattlefields kukadoma. Mutumbi wemunyora nemukurumbira pasi rose Dr Charles Mungoshi waradzikwa nhasi kumanyene kumusha kwavo kuchivhu mudunhu remashonaland East. Mutimbi wakalistas ndlovu washikawo nhasi mubulawayo uchibva kusouth africa anokuoneka ine mufaro ndini jonga kandemiri ndokusiyai mina mutungamiri nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA.